American ideals and institutions.
Mangwana nakanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 9 ndira 2024. Makaterera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Zvikoro zviri kuvhurwa nhasi musi wechipiri muZimbabwe, asi pane matambudziko akawanda anoda vanhu vane chido neramangwana revana vechikoro.
Zvikoro zvovhurwa nhasi, vamwe varairidzi vachigunun'una kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Vana vese vakagadzira kuenda kuzvikoro, uye varairidzi vose vakagadzira kuenda kuzvikoro vari kunzwa kufara, uye vanonzwa manyukunyuku ekuti vari kundowana dzidzo yemhando yepamusorosoro.
Asi hurumende inoti zvinhu zvose zviri mugwara. Dzimwe nyanzvi dzinoti zvakakosha kuti Zimbabwe ishande neAmerica kuti China isaite madiro aGeorgia. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvikoro zviri kuvhurwa nhasi, varairidzi vakawanda vachichema-chema sevamwe vabereki vakawanda kuti mari dzedzidzo dzakawedzerwa asi mihoro yavo haina kuwedzerwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri werimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, mutungamiri Dr. Takwashira Joe.
Zvikoro zviri kuvhurwa nhasi musi wechipiri muZimbabwe, asi pane matambudziko akawanda muzvikoro anoda vanhu vane chido neramangwana revana vechikoro, uyezve vane chido nokuti varairidzi avo vanova vanorairidza vana vange vachitambira mari dzakanaka kuti dzidzo inde muchechetere mvura yeguvi muzvikoro. Chekutanga, masalari ari kutambirwa navarairidzi muzvikoro hapana chakajeka kuti achange akamira sei. Hurumende yanga ichitiza pazororo pesa apa nyaya yokuita nhaurirano nevamiriri vavarairidzi munyaya dzemari dzinotambirwa navarairidzi nemamwe maconditions of service. Varairidzi vanoda mari yebasic salary inosvika iyo pa540 semari yavaitambira gore raOctober 2018 risati rapfuura. Zvekare varairidzi vanoda mamwe maallowances semataurirwo avakaita nepublic service commission kuti ange arivo mumaus dollars, zvichipawo kuti vawane chaviri vadzidzise vane chidokwa dokwa, uyezve vachiratidza kuti vari kurespektwa nehurumende kwete kubata nekona selak.
Dr. Joe, ko kana pasina zvaitwa nehurumende pamusoro penyaya yemihoro yenyu, moita sei sevarairidzi?
Kana pasina kugadzirisa nyaya dzemari dzinotambirwa navarairidzi, zvikoro zvingange zvakaopena hazvo madoor azvo nemawindow, asi panenge pasina yatinoti kudzidza kwamandorokwati kana quality delivery navarairidzi. Chimwe chechipiri ndechekuti mari dziri kudeedzerwa seschool fees muzvikoro dzinoremera kumusoro setsvimbo kuvarairidzi navamwe vakawanda vabereki, nokuti muZimbabwe vashandi vakawanda mari dzavanotambira ishoma zvikuru kwazvo. Saka tingangoona vana vakawanda vavarairidzi navamwe vabereki vasingatambiri mari dzakafanira vachitadza kuenda mberi nechikoro. Zvekare tiri kuona kuti vana bhimu dzakatadza hadzichashandi zvakanaka kubva mugore ra2020. Vana vari pabhimu havasi kubhadharirwa mari dzavanofanira kunge vachibhadharwa nehurumende. Saka tingangova nehai drop out rate muzvikoro muZimbabwe kana pasina kuisa musoro pamwe chete kuona kuti mafees ari kudiwa muzvikoro ari manageable navabereki avo vasina mari.
Sevarairidzi, rimwe dambudziko ramakatarisana naro muzvikoro nderei panguva yekuvhurwa kwezvikoro nhasi?
Zvikoro zviri kuvhura asi pasina zvakajeka pamusoro pecurriculum inenge ichipiwa. Vabereki, varairidzi, vana vechikoro vakataura gore rakapera kuti kala kana kuti new curriculum ine kala iri kuzvimbira vese vabereki, varairidzi navana vechikoro uye yakawandisa. Vakati inofanira kumodifya zvichiona kuti inotsvaga uteshe-teshe hungazobatsira mune ramangwana, asi hapana chati chabuda. Zvaa zvakanaka kuti zvikoro zvivhure, pane mucherechedzo uri clear kuti curriculum inenge yakamira sei, asi zvese zvapana. Zvekare muzvikoro imomo mune deficit yavarairidzi inosvika 50,000 vanoda kuedhera pane 140,000 vari muzvikoro. Asi Ministry of Primary and Secondary Education iri kuda kuemploya 2,000. Zvinongoreva kuti maclasses anenge akawandira varairidzi poshaikwa quality public education, nokuti murairidzi unenge achitoro demoralize nevana vakawandisa muclass asingakwanisi kupa even vana inclusive education, tichiona kuti takanaka kupa inclusive education muZimbabwe.
Dr. Shaw, tava nenguva tichinzwa varairidzi vachigunun'una pamusoro pezvikoro vachiti zvishoma, pane zvakagadziriswa here?
Infrastructure muzvikoro hapana chakaimprova. Taifana kuona hurumende ichivaka zvikoro zvinosvika 3,000, asi up to now hapana chati chavako. Zvinongoreva kuti zvicharemera zvikuru sei maschools ari mumarural areas munonetsa. Curriculum zvekare ICT yava compulsory muzvikoro zvese, asi 75,000 schools dzemuZimbabwe dzeprimary hadzisati dzava nemagetsi kana solar system. 65,000 schools dzekusecondary hadzisati dzava nemagetsi kana solar system. Saka zvinongoreva kuti hapana zvakajeka zviri kubva kuhurumende pakupa ICT muzvikoro. Tiri kutamba kuita dambe neupenyu hwevana vechikoro mune ramangwana. Saka isu sePTUZ tiringotaura kuti pane zvakawanda zvinoda kuisa musoro pamwe chete. Hurumende inofanira kuteerera maideas anobva kumaprofessionals.
Avo vange vari mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawafira Zhou, vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Asi mutauriri webazi rezvedzidzo yepasi, Vataungana Ndoro, vanoti hapana zviri kunetsa, vachiti varairidzi vari kufara zvikuru pamusoro pemubhadharo wavari kuwana. Vandoro vanoti Public Service Commission iri kunetseka neuwandu hwevarairidzi vanoda kupinda basa reurairidzi.
Vawande makorokoto negore dzvara 2024 ratiri kunzwa kufara isu sebazi reprimary nesecondary education. Takatarisira kuti musi wechipiri 9 ndira 2024 vana vese vakagadzira kuenda kuzvikoro uye varairidzi vose vakagadzira kuenda kuzvikoro vari kunzwa kufara uye vanonzwa manyukunyuku ekuti vari kundowana dzidzo yemhando yepamusorosoro. Varairidzi vedu vari kufara zvikuru nemubhadharo wavari kuwana, zvinova zvinoratidzika nekuwanda kwavari kuita vachiuya kupublic service commission vachida kuwana basa. Vaya vanenge vakapedza tikona vari kuda kuuya vachizodzidzisa vachibatsiranawo nehurumende, nekuti vanoziva kuti mubhadharo uri kupiwa nehurumende mubhadharo une chiremerera.
Vandoro, varairidzi vari kushorawo nyaya yecurriculum, munoti chii pamusoro penyaya iyi? Chii chamungatitaurira?
nyaya yekirikulam mugurukota redu rakati richazeya nevatungamiri venyika nekabhineti vasati vazotaura zvakanga zvaitika mukerikila medu. Saka hazvisi zvinhu zvatingangomhanyira, asi isusu tiri kunzwa kufara kuti takapedza yatinoti review process yedu. Saka tangomirirawo vakuru nevatongi venyika nemakurukota enyika kuti vazopawo gurukota redu gwara rekufamba naro pakirikiramu yedu yatinonge takatarisirana kuti isusu mugore ra2024 tinenge takanyatsonanga hedu kuna 2030 tichivaka nyika yedu kusvika taita kunonzi kuti vision 2030 tinge taiwana muna 2030.
Vange vari mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vari parunhare kuHarare nestudio 7. Mamwe masangano akazvimirira anoti Foreign Policy Research Institute nere Washington Integrated Country Strategy for Zimbabwe ari kukurudzira America kuti iridzane zvakasimba neZimbabwe kuti vakwanise kudzivirira kuti hurumende yeChina isaite madiro muAfrica. Parizvino America yakatemera Zimbabwe zvirango nekuda kwekuchora kodzero dzevanhu. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi yezveupfumi vari mutevedzeri wasachigaro webhodhi resangano reGovernors for UTC kuSalford kuBritain, muzvare Chennai Mutambasere. Vanoti ichi chinhu chakanaka zvikuru, asi vachiti pane zvizhinji zvinofanirwa kupindudzwa kuti Zimbabwe ionekwe senyika ingavimbiwa nayo munyaya yakaita seiyi.
Kuti America ibudirire kuti igadzire Zimbabwe, kuti Zimbabwe izonzi iyo yava regional hub of growth, zvinenge zvichida kuti Zimbabwe itange yagadzirika, itange yagadzirisa manoti mareforms, anotarisira mareforms ekuita nezvematongerwo enyika, mareforms esarudzo, mareforms ekuchengetedza vanhu, human rights, mareforms kujustice system. Izvi zvinoitirwa kuti avo vanenge vachida kuzounza mari dzavo muZimbabwe vasava nekuita doubt kuti kana tichinge tava muZimbabwe nyika yacho inenge ichitongwa sei, ticharamba here tine political unrest iyo kuti tinoramba tichingoenda kuma by elections, tichange tichiziva here kuti legislation kuti ma members of parliament zvakamira sei, tichange tichiona here kuti kana takaunza nyaya dzedu kumatare, matare anenge achitora nyaya idzi vachidziongorora nemazvo zvisina bias, zvisina favor, zvisina kuti vari kuudzirwa kana kuti nevezanu PF kuti votonga sei panyaya iyi. Zvinhu izvi zvinoda kuzikanwa ende kuti zvionekwe kuti ndizvo here kuti nyika iyi iri kuchengetedzwa sei. Zvinoonekwa vanhu vakatarisa iyoyo politics, matongerwo enyika, vakatarisa human rights, nyaya dzakaita sedzava jobs kala, yekuti vachiri muchitorongo asi havana mhosva. Izvi zvinova zvinhu zvinofanira kukasikira kuti zvigadziriswe kuti nyika yedu iendere mberi, tikokwanisa kuva neupfumi huri kutaurwa kuti hunokwanisika neavo vari kuAmerica.
Sekuona kwenyu amai Mutambasere, nyaya yeuori nekuchorwa kwekodzero dzevanhu zvingapedzwa here kuti izvi zvigone kuitwa?
Nyaya yeuori inotozopera kana tichinge tagadzirisa nyaya yesarudzo, tichinge tava nevatungamiri.
Iyo Zimbabwe ingakwanisa here kushanda nedzimwe nyika munyaya dzakaita seiyi?
Zimbabwe kuti titarisire kuti Zimbabwe ingashanda here nedzimwe nyika zvakanaka, tinge tichida kutarisa kuti Zimbabwe painonge ichimbopiwa mari musuno uno nenyaya yeCovid muna 2020, IMF yakatipa mari inopfuura kana kuti inotarisira kuma $600 million, aya avakatipa achinzi anonzi ma special drawing rights. Asi pare zvino nazvino 3 years later hatitozivi kuti mariyo yakashandisirwa chii, kuti yakanotengei kana kuti yakanobhadharei. Chatinoziva iko zvino sezvakataurwa navamangudya ndezvekuti tava kutobhadhara interest pairi, zvichireva kuti takatoenda tikano withdraw mariyo yoku IMF se hard cash asikuti tizive kuti yakaintepi atizivi atina chatakaona. So kana tichitarisira kuti tinoshanda nedzimwe nyika ndo zvimwe transparency kujekesera kunofanira kunge kurimo mumapolicy nemumasystems edu. Tinofanira kunge tine that transparency yekuona kuti nyika inenge ichiziva kuti takashanda zvakanaka neZimbabwe tikavapa maridzi tikarongana kuti maridzi dzinofanira kunoita chakadai ndizvo zvichaitika. Pare zvino hatina surety, hatina hatina chitendero chakadaro, hatina mhiko yacho yekuti zvishuwa tingabata kuti ndo zvichaitika zvavanenge vakanyorerana pasi.
Amen, Mutambasere. Chii chinofanira kugadziriswa kuti dzimwe nyika dzikwanise kushanda neZimbabwe zvakanaka munyaya yakakura seiyi?
Kuti tigadzirise kuti dzimwe nyika dzinatsoshanda nesu nemazvo nenzira yekuti tese seZimbabwe tinenge tichiona kuti chokwadi mari yapinda munyika, nyika ichisumudzira. Tinofanira kugadzirisa nyaya yesarudzo, tinofanira kugadzirisa nyaya yemakoti edu. Tinoona sei kuti zvinhu zvagadzirisika? Tinoona sekuti vasikala vabudiswa mujere. Tinoona sekuti nyaya yekuti toramba tichiri kungodzokera kumabyelections zvisina anonzwisisa kuti kota dzokera sei vanhu vari kubviswa pamaballot paper. Ma MPs vanenge vakavhoterwa nevanhu vachirambidziwa kuti vange vakamiririra vanhu. Izvi ndo zvinoita kuti dzimwe nyika dzitarise Zimbabwe sekuti Zimbabwe yaora, sekuti Zimbabwe yava chimwe chinhu chine humwe hunhuwi. Zvinoita kuti vasada kushanda neZimbabwe zvakanaka. So tinenge tichiona kuti maintentions aya anotaurika ari kumudenga, asi kana tazodzika kuti zvona kuti toshanda sei nenyika idzi, toona nyika idzi dzinogona kunge dzakutanga kuswedera kumasure.
Nyanzvi yezveupfumi vari mutezeri vasachigaro vebhodhi resangano regovernors for UTC kusalford kubritain muzvare chenai Mutambasere. Ukama nekudyidzana pakati peZimbabwe neAmerica hauna kumira zvakanaka pamusoro pezvinonzi neAmerica kutyorwa kwekodzero dzevanhu nehurumende yeZimbabwe, izvo zvinorambiwa neZimbabwe. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ko vanhu sei vachinyeba mani? Sei vachinyeba kuti vanhu vese vakanga vakadhirikirwa nemugodhi takavaburitsa, ivo vanhu ivo vakazviburitsa voga. Vanhu ivo vanozi vakazviburitsa vega, bati mumwe munhu ari kunyepa kuti tisi takavaburitsa. Sei vanhu vechimbonyepa muZimbabwe? Ko chikoro chekunyepa chimbori kupi chaizvezvo? MuZimbabwe chikoro chekunyepa chinombodzidziswa kupi chaizvezvo?
Mamukazi pastudio 7 apo zviri sei zanupevhu rongozvorova dundundu kuti hai yarescuewa vanhu isina vandanga vaona vachibuda nekusaidi uko, but zanupevhu vanongoti tisu tarescuewa vanhu, tisu kunyepera vanhu, nyepera vanhu kuti zvinhu zvibude pachena kuti vakone vakubudisa vanhu, vanhu vazvibudisa voga.
Mangwanani akanaka pastudio 7 apo. Ndichitenda nenhau dzamunotipa pastudio 7. Ini nenzwa Sifasi Masunda ndichibva Bikita East, ndiri muno zvangu muPretoria. Ini ndine chichemo changu chokuti dai hurumende yanzwawo vabereki, nzara iriko yakakura, isawodzera mari yechikoro, mari dzedzidzo isawodzera. Isawodzerawo ndapota inzwewo chichemo chevabereki, nokuti vabereki vari kutambura, vari kunhonga zvisiri muromo. Ipapa vari kunzi vari kuda kubatsirwa nechikafu chokuti vagone kuraramisa vana ivavo. Saka munoti mubereki ungazokwanisa here kubudisawo mari yokuindisa kuchikoro mwana uyowo zvakare unoenda kuchikoro achizouya achirara nenzara mupamba? Ndinokumbirawo kuti hurumende ive nepfungwa ipapo. Ndapota ngaigadzirisewo zvinhu munyika, vana vafare vaende kuchikoro, mubereki atambure nekutsvagawo hake chikafu chokuti mwana uyo ari, asi kuchikoro achiinda.
Mangwanani, mangwanani pastudio seferi. Ndinda muka zvakanaka. Ndanga ndichida kungotaurawo zvangu pamusoro penyaya yemaomero ari kutoita zvino muZimbabwe. Kuti zviri kutopfurikidza zvataitiona. Nokuti izvi zvimatoge zvakakwira from $2 to $4. Zvino mashopu zvaakutokwira, matransporti ari kukwira, pana kana chiri kumira zvachose. Asi mari yomushandi ichiramba yakamira yakadaro ipairi. Zvikoro izvi zviri kutowedzera. Kana dziri nyaya dzemapasipoti yakambogadziswa hayo yakwira futi. Zvinhu zvachona hapana chaungataura chauri kuti izvi chiri nani pazvinhu zvacho zviripo zvatiri kuona zviri kuenda muZimbabwe kwaratu. Tichi ihurumende yakaiswa nevanhu here kana kuti chii? Bhozi dei hanupf yanga yakahwina ingadai isingaitiri vanhu tsinya wakadaro. Zvinhu zvazooma muZimbabwe. Taimboti kuda but aiva uri kuratidza kuti haisi hurumende yevanhu. Hurumende yakazvigadza yoga nokuti kadei wakanga wakaswa nevanhu vakadai uchivahwira tsitsi mushayiwa kwavari kuita. Inota toona kuti pane zviri kuitika. Saka nyaya iripo ndekuti dei Mwari vatitungamirira vatigonera vatiswaipira chinhu chakadai chine ZANU-PF chabva taita umwe upenyu huri nani. Nyaya ndinayo mangwananani.
Studio 7 makadi hamani dzinodiwa. Sechichemo chemutengo wemapasipoti. Pasipoti ndochinhu chiri kudhura. Izvezvi yakunzi yakuda $200. Zvoda kuti ndipa $200 ndechei? Chikonzero chada kuti ndipa $200 ndechei? Izvezvi ukatasa kuti $200 yacho hakuna munhu akutambira mari iyoyo muno muZimbabwe. Hakuna munhu akutambira mari iyoyo muno. Saye mupendeteri inofanira kuti vanhu vave vachiita maboda jambo vachienda kune dzimwe nyika vasina mapasipoti vachinobatwa vachidzorwa. Zvinovanakidza izvozvizvi. Ndozvavanoda izvozvo. Tine nekurwizi tichinochikwa nemakari woko nenyaya yekuti pasipoti yadhura. Nekuti pasipoti ikachipa munhu sanga ikana afford kutake that pasipoti kuzeizvo kuenda kusouth africa hakudi visa. Pasipoti ikangonzi inoda $200 inoda $30. Hapana vanhu vangatadza kubvisa $30 kuti kutora pasipoti. Zvinoda $200 kuti ufanira kutengesa mombe kutore pasipoti. Asi hazvitishamisi tinozviziva. Kana simukadhi yarefona raita $200 iwana chikonzerwa nezanupf. Zanu ndo ine honzero zvese izvi. Ana kandishanu vachingoti mukuru wedu anamharapiro akavanikwa akatotyiswa namunangaakakamuswa.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaLloyd Austin vachiri muchipatara muWalter Reed Army Medical Center muMaryland kubva nemusi wesvondo. Asi nyaya iyi iri kunetsa zvikuru sezvo vaAustin vari kunzi havana kunge vasuma mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden kuti vainge vapinda muchipatara kusvika nemusi wechina. Kutaura nezvenyaya iyi tabata vari kuita dzidzo dzapamusoro paGeorgetown University vaKelvin Manduna.
Kurwara kwava Austin kwanetsa nekuti muno muAmerica mune tsika yekuti vakuru vakuru muhurumende kana varwara kana kuti vasingakwanisi kuita basa ravo vanofanira kukasika kuzivisa ruzhinji pamwe neWhite House kuti havasikwanisa kuita basa kuitira transparency neyavanoti continuity kuti basa rirambe richifamba.
Vamanduna, takatarisa panyaya yavaLloyd Austin iyi. Chii chiri kunetsa chakanangana navo?
Zviri kunetsa ndezvekuti vari kuti vaAustin vakarwara ende vakaitwa surgery vari muchipatara havana kukasika kuzivisa vamwe vavo and uye ava deputy vavo pavakarwara vaAustin. Deputy wavo vanga ari kuholiday saka vakanonoka kudzokawo kubasa. Saka ndo zviri kunetsa vamwe vanokwikwidzana nehurumende iripo yavaBiden fanike vaTrump nevamwewo muCongress vari kuti pakusazivisa kwavaita vaAustin vanofanira kusiya basa. Vakaresva vanofanira kusiya basa.
Ko ipo va Biden vati vataura here pamusoro penyaya iyi vanoti
va Biden vatotaura kuti havasi kuvadzinga basa saka vanofanira kudzoka. Basa rinoitwa navaAustin kwari zvino rakakosha nekuti America iri kurwisa hondo dzakasiyana siyana iri kuUkraine, kune nyaya dziri kuitika kuGaza kuPalestine dziri kupisa. Saka netakaona kurwisana kwavakaita kwavari chiri kuita kuIraq, pane mabhomba akatumwa mazuva apfuura kuBaghdad kwavari chiri kutsvagana nevanhu vavari kukwikidzana navo ikoko. Saka kuti vanofanira kuve vari available, vari pabasa, vari fit kuti vaite madecisions anenge achidikanwa.
Vamanduna, chikuru chatingadzidza panyaya iyi chii, munoonei?
Tichinyatsotarisa nyaya iyi, chikuru chimwe chatofanira kufunga inyaya yekuti makore vanhu vari kuita mabasa aya ingangove chinhu chinonetsawo futi. Tasvika panguva yekuti tiri kuona vanhu vari muCongress, vanhu vari pazvigaro, hurumende is an unprecedented time yekuti vanhu vakuru ende vane mahealth issues. Saka pamwe inguva yekuti tovanave tichibvunzawo kuti sei mabasa aya awanda vanhu vati kurei pamakore, ende is it a time yekuti tifungewo kuti tidzikise makore in terms of vanhu vari kuiswa mabasa aya, tiwedzerewo vakaita vechidiki mbichana. Asi inyaya imwe rimwe zuva.
Vanoongorora zvematongero enyika vachiita dzidzo dzepamusoro paGeorgetown University vaCalvin Manduna vange vari parunhare muno muWashington. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu vari kuti vachaenderera mberi vachirwisa chikwata cheHamas muGaza. Vati havasi kuzodududza kusvika vakunda chikwata cheHamas uye kusunungura vanhu vose vakapambwa nechikwata ichi. Asi Israel yasiya nzvimbo zhinji muGaza dzave matongo. Vanoona nezveutano muGaza vanoti vanhu vanodarika zviuru makumi maviri nemaviri kana kuti 22,000 vaurayiwa muGaza, zvikuru madzimai nevana kubva kuIsrael zvayakatanga kurwisa dunhu iri musi wa7 Gumiguru. Israel inoti vanhu zviuru zviviri nemazana maviri vakaurayiwa nechikwata cheHamas pachakarwisa nyika iyi. Sangano rinovira kodzero dzevatori venhau reCommunity to Protect Journalists rinoti kusvika nemusi wesvondo vatori venhau 41 nevapfumbamwe vainge vafa, kusanganisira 41 nevaviri vemuPalestine, vana vekuIsrael uye vatatu vekuLebanon. Nhengo dzedare reparamende kuNigeria dzakatanga muna zvita kuziya nyaya yokuvandudza mitemo ine chekuita nekubatwa kwemadzimai chibharo. Kunyangwe Nigeria yakanyorerana zvibvumirano nesangano reUnited Nations pakuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi uye kumisa mhirizhonga mudzimba, vakawanda vanoti izvi hazvisi kubatsira munyaya dzekushungurudzwa kwemadzimai dziri kuitika. Izvi zvapa kuti vamwe vakurudzire kuti padzipe mitemo yekuti sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Zvikoro zvovhurwa nhasi, vamwe varayiridzi vachigunun'una kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka, asi hurumende inoti zvinhu zvose zviri mugwara. Dzimwe nyanzvi dzinoti zvakakosha kuti America ishande neZimbabwe kuti China isaite madiro muAfrica. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande.